Zvikoro zvirikutarisirwa kuvhurwa mangwana asi paine ropa rakaipa pakati pehurumende nemamwe masangano evarairidzi nekuda kwenyaya yemihoro nezvematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takawafira Joe vati mangwana hakuna murairidzi anoenda kuchikoro sezvo varairidzi vari kutsenga mhandire nemavende.
Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa mangwana. Hurumende iri kuti vana vechikoro vachange vachivhura mangwana, varairidzi havana mari dzokuti vaende kumabasa, saka hapana chiri kuitika mangwana. Chanyanyo kurwadza varairidzi ndechekuti hurumende yakatotaura kuti iri kuda kupa varairidzi 25% ye14,000. Tichitaura kudaro masoja, mapurisa, prison service vakapiwa ma30,000 kusvika pa70,000. Varairidzi vonzi vararame nemari inobva pa14,000 kusvika pa19,000. Chatinoda chete savarairidzi, United Fund yavarairidzi, ndekuti dai hurumende yambotisa pa30,000 tozonegosheta hedu kune dzimwe mari dzotinde pa520-550 zvikoro zvavhurwa asi tamboenda pa30,000. Pasina izvozvo varairidzi havarimi mari sekabheji kana repu mumagadheni avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure vati zvesimuka tienzane zviri kuitwa nehurumende hazvishande.
Zvichangozovhurwa pamuromo wehurumende chete asi hazvisi kuzovhurika nenyaya yekuti hurumende yakatadza kugadzirisa nyaya yemuhoro yevarairidzi, ikatadza kugadzirisa nyaya yesefiti pacovid-19 uyezve haina urongwa hwaitsanangura hwekubatsira vabereki vazhinji avo vachakundikana kubhadhara mari dzemaschool fees nenyaya yekuti vari kubva muhard lockdown. Zvinonyadzisa kuti murairidzi mumwe chete ari kutarisirwa kunzi adzidzise haana mari yekubhadharira mwana wake pachikoro paanofanira kunge achidzidzisa, haacha mari yezvifambiso chekuti asvike kubasa kwake. Panyaya yecovid-19 hurumende yakavarira gwaro remastandard operating procedures asi zvikoro zvedu zvizhinji hazvina kubatsirwa kuti zvikwanise zvichimita maprocedures aya. Chatiri kungoona mumapepanhau kuti hurumende yakaisa mari yaakunzi yakukwana 750 million asi mari iyi haisi kusvika muzvikoro. Tikatarisa even tichiteerera vamutuli vanotaurawo zvekuti kare kuti vane mari dzimwe dzavakatowana kune nyika dzekunze dzichibatsira nyaya yecovid-19 asi kuzvikoro kwedu hakuna chiri kusvika.
Mutauriri wesangano rinomirira vashandi vakawanda vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yaimbozivikanwa nekuti Apex Council vaGibson Mushangu vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi nekudaro zviri kwaari kuona kuti oita sei mangwana.
Kuenda kwomunhu kubasa kunobva pakuti iwe pachezvako waonei, unei chaunacho, une zvikwanisiro here. Tiri kuona vanhu vanobva kunzvimbo dzekure, kuna vanogara kuna Betty Bridge, Plumtree, vachishanda kumukumbura kwamutare, vachafamba nei kuenda kumabasa avo, vachanodyei, vachapfekei. Saka zvose izvozvo zvinhu zvinobva nokuti pawanga uri wakawana simba nezvikwanisiro here. Asi chakutongodiwa ndechekungoti dei hurumende yakurumidza kugadzirisa nyaya idzi, nokuti tikatarisa karenda redu revana rokudzidza rine mazuva mashoma. Zvino pakatanga pane kukanganisika kwokudzidza kwevana, tikaona kuti dzidziso yevana yaichange ichienderera pasina.
Mutungamiri wesangano reZimta vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti vachagara dare mangwana nevamwe varairidzi voona kuti votora danho ripi. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vari kuita gadziriro yakasimba yekuona kuti chirwere cheCOVID-19 achipararire muzvikoro pachitevedzerwa kurudziro dzakabva kusangano reWorld Health Organization.
Sebazi reprimary and secondary education tagadzirira kuti zvikoro zvivhurwe mangwana kwevaya vadzidzi vanonyora mazamanishoni gore rino. Zvikoro zvedu munenge muchiona kuti panenge paine pekugezera maoko, panenge paine kutarwa kwezvesocial distancing, paine mathermometer pamagedhi munhu wese achitorwa temperature, anoonekwa aine temperature yakati kwirei anoiswa pane inonzi holding bay. Takamirira vebazi rezveutano kuti vaongorore kuti hauzi utachiwana hweCOVID-19 here. takatarisa muzvikoro zvedu ende tirikuona kuti tatigadzirirei zvinhu zvedu zvakanaka nekuti izvozvi tirikungovhurira vemazamanishoni chete mangwana.
Vandoro vatiwo zvikoro hazvifaniri kuita madiro ajojina nekuwedzera mari dzechikoro pasina mvumo yehurumende. Mutedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakaudzawo dare reparamende kuti varayiridzi vachabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 munguva pfupi inotevera. Panyaya yemihoro yevashandi, vandoro vati mukombe uyu udarike nekuti zviri kubazi rezvevashandi. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekubatirana makano.
Tika yekuramwa mabasa idzo nhaurirano dzichienderera mberi itsika inodzosera nyika kumashure. Hurumende yakazvipira zvikuru. Gore rakapera vazulu munoziva kuti takaita mareviews aisvika matatu. Iko zvino tazvipira zvakare kuti tiite review mukota rino iri regore, zvichireva kuti tichave nemareviews anokwanisa kusvika futi pamatatu. Saka hurumende yakazvipira chaizvo, vashandi vanofanira kunzwisisa izvozvo, vape mukana kunhaurirano dziri kuitwa pane kuti vatraye kubata hurumende kwiyo. Izvozvo ndo zvinenge zvisina kunaka.
Nyaya yekuramwa mabasa kwevarayiridzi yagara iri gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kuhurumende, uye iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvedzidzo iri kudzikisira dzidzo yemunyika uye kupa kuti vana vakawanda vakundikane mubvunzo.